vachiparura ongororo yakaitwa nesangano ravo pakati pandirana kubvumbi gore rino. Mukuru weElection Resource Center vakawanda chimini vati vanhu vekumaruwa vachine kakutyira kuti munguva yesarudzo kuchaitika mhirizhonga sezvinogara zvichiitika musarudzo dzemunyika. Vati nhini vati nepamusana pekusvika uku kuri muvanhu, Zimbabwe Election Commission ZEC inofanirwa kuvandudza urongwa hwayo hwekudzidzisa vanhu kuvhota murunyararo kuitira kuti munyika muite sarudzo dzakasununguka.
Ziro yedu kuElection Commission ndeyekuti ngavavandudze voter education kuitira kuti vanhu vanzwisise zvinofanira kunge zvichiitika munyaya dzesarudzo. Asi muvoter education yeElection Commission ngavange vachipembedza nyaya yekuti vhoti yevanhu isikireti yevanhu, hapana achaziva kuti vanhu vavhotera papi. Uyezve ngavange vachigadzirisa nyaya yeintimidation, kuvhundutsirwa kuri kuitwa kukuru vanhu, kuitira kuti vanhu vasange vachivhunduka pavachapinda kuzonovhota. Environment yesarudzo yakakosha kuti vanhu vange vachivhota vakasununguka. Election Commission inofanira kunge ichibatwa, ichionekwa, ichisunga kana uchiudza mapurisa kuti ngaisunge vanhu vachange vachikonzeresa mhirizhonga inoenderana nesarudzo kana vachinge vachivhundutsirwa zvakare vanhu. Ngazvinge zvichigadzirirwa izvozvo.
Vachimhini vati kunyange hazvo kwaiva nerunyararo munharaunda dzakawanda munguva yetsvakiridzo yavo mudzimwe nzvimbo, vanhu vaimbunyikidzirwa kodzero dzavo vachimanikidzwa kuratidza magwaro anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota.
Takaona kuti chekutanga munharaunda mami nerunyararo, runyararo rwanga rwuripo pakuti mhirizhonga yanga iri shoma munguva yataitarisa kuti zvii zvanga zvichiitika. Asi takaonawo zvakare kuti kakuvhundutsirwa kakaramba karipo munguva iyoyo kubvira muna January kusvika muna April. Kakuvhundutsira kainge karipo kakanangana nenyaya dzemavota registration slips, mamwe mapato ezvematongerwo enyika achikumbira vanhu, achiudza vanhu in fact kuti ngavavape mavota registration slips. Zvinova zvinhu zvasekuona kwedu zvinokanganisa kuvanduka kwesarudzo, kubatwa kwesarudzo zvakanaka uye sarudzo dzinoitwa murunyararo.
Vachimhini vakurudzira ZEC kuti ibude pachera pamaitiro ayo basa sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Saka semaonero edu, sarudzo dzakanaka isarudzo dzinofanira kunge dzichiratidza kuti Election Commission iri kubuda pachena mukubata kwayo kwebasa. Chatakaona chatiri kutya, chatiri kukurudzira kuti Election Commission igadzirise ndezvekuti ngavasaite zvinhu muchivande, ngavange vachiita zvinhu zviri pachena. Saka panyaya dzekubatwa kwebasa muassessment period medu takaona kunge ZEC yaikwanisa kunge yakaita zvimwewo kuti zvinge zvichivanduka, zvinhu zvibatwe zvakanaka. Takatarisana nyaya dzesarudzo, totarisawo nyaya yevoters roll zvakare raigadzirwa risati vapedza kugadzirwa. Kubvira muna January kusvika muna April takaona Election Commission isingabudisi information yakakwana nine nyaya yekuti vanhu varejestwa ndo vanga vavangani. Tikakuonawo zvakare kuti Election Commission yaisada kupa vanhu yatingati provisional roll voters roll risati ranyatsopedzwa, asi voters roll rinobatsira vanhu kuti vaone kuti ZEC yasvika papi mukugadzirira sarudzo. Izvi kwatiri zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu kwatiri zvaifanira kugadziriswa neElection Commission. Saka tichienda mazuva anotevera tokutarisa kuti Election Commission ichatanga kubuditsa pachena kuti pavoters roll redu rakamira sei. Ngavape vanhu, ngavape vezvematongerwo enyika, ngavape vezvemaorganization dzakazvimirira kuti tirione, tiritarise yatingati scrutinize pachirungu kuitira kuti pakanga paine zvatiri kuonawo zvisi zvinotendedzwa nemutemo tinge tichienda kune Election Commission tovaudza kuti taona zvakati ivo vozvigadzirisa, tisati taona final voters roll kana voters roll risati rapedziswa kugadzirwa.
Kunyange hazvo ZEC iri kunetsana nemapato anopikisa panyaya dzekudhindwa kwemapepa ekuvhotera nezvimwe, vachimhini vati pane zvimwe zviri kuitwa neZEC zvakanaka zvinoratidza kuti iri kuteerera zvainenge yaudzwa kuti iite nemapato anopikisa. Vatiti zvakakosha kuti ZEC iite basa rayo rose nemazvo.
Takatarisawo zvakare zvaiitwa neElection Commission takaona kuti pane zvimwe zvairatidza kuti Election Commission yanga yava kunge ichiteerera zvinenge zvichitaurwa nevanhu vachigadzirisa zvatinenge tichiona sezvinhu zvisiri kubatwa zvakanaka mukugadzirirwa kwesarudzo. Takaona vachigadzirisa nyaya yekuti kune kwainyoreswa vanhu kwaimbovharwa kana kusingatangi nguva dzavaifanira kunge vachitanga. Takaona Election Commission ichinobatsira kugadzirisa kuti vanhu vashande mune zvakanaka. Asi takaonawo zvakare kuti mukushanda kweElection Commission pane zvimwe zvavai vanza vasingadi kutaura kune vanhu vakaita sesu vanotarisawo nyaya dzesarudzo. Zvinhu zvakaenderana nenyaya dzekuti ndivanani vavari kupamba basa yekuti vabate munyaya dzesarudzo. Zvinhu izvi vaisabuda pachena kuti vapaani basa, vaisabuda zvakare pachena kuti vanhu vacho vavapa basa vadzidziswa kuti vagozoita chii, uyezve vaisabuda pachena nyaya yemaprocedures, inova mitemo inoshandiswa pakubata basa resarudzo. Vanga vasingazvipiva kune vanhu vaizvibvunza izvi.
Vachimhini vati sangano ravo richaramba richiita ongororo kudzamara sarudzo dzaitwa musi wa31 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamira.